This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 10 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pana 9am pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kilohertz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Vana vemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa mwedzi gumi neminomwe yapfuura vaitaidza mara nevamwe vana vadiki nhasi vabatana mukuratidzira muAfrica Unity Square vachirangarira kupambwa kwavo. Mutauriri waamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire vodaidzwa nemapurisa kuti vabvunzurudzwe. Muzvara Linda Masarira vomiswa pamberi pedare asi vachinyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eRio 2016 Olympics ari kuitwa kuBrazil. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana vemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa mwedzi gumi neminomwe yapfuura vaitaidza mara nevamwe vana vadiki nhasi vabatana mukuratidzira kwaitika muAfrica Unity Square muHarare vachirangarira kupambwa kwavo. Vana ava vanga vaine maruva pamwe nemakeke aivanga vachipa kumapurisa anodzivirira mhirizhonga anga akatenderedza varatidziri ava. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vana vavadzamara vaviri vabatana nevamwe vana uye vanorwira kodzero dzevanhu mukuratidzira uku. Vamwe vanga varipo vanosanganisira munin'ina wavadzamara Dr. Patson Dzamara uye sachigaro weNational Vendors Union Vasten Zvorwadza pamwe nemutungamiriri webato reViva Zimbabwe vaAce Lumumba. Vazvorwadza vatungamirira vana ava kunopa mapurisa maruva nemakeke asi mapurisa yaaramba kuzvitambira achibva afamba achienda kumotikari dzavo. Dr. Dzamara vaudza Studio 7 kuti vauya nevana semucherechedzo wekuti vange vachida runyararo nekuratidza rudo kumapurisa kunyange vachipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Vanhasi taita chinhu chakatisiyanei, tauya nevana vedu nendava yekuti mapurisa vane system yekugara vachitirova kana taungana, asi nhasi tauya nevana vedu vane maruva nemakeke vachipawo mapurisa. Reason yataita izvozvo ndeyekuti zuva rapfuura anga iri birthday futi raitai. Saka tatiri kuti no, tinokudai, tinoda kuti mutibatsire kucelebrata upenyu, pemberera upenyu hwaitai.
Muzvare Justina Mukoko, mukuru weZimbabwe Peace Project, sangano rakazvimirira rinoongorora kutyorwa kwekodzero munyika, uye vakambobatwawo zvechisimba, vakazowanikwa vari mumaoko emapurisa mushure memavhiki matatu, vati zvinosuwisa kuti vamwe vana vabatana nevana vadzamara kurangarira baba vavo. Muzvare Mukoko vati zvakakosha kuti mhuri yavadzamara pamwe nehama dzavo vazive kwavari.
Zvakakosha kuti mhuri yekwadzamara izive kuna Itai. Whether Itai akaurayiwa kana kuti haana, vanonida closure.
Amai Shefra Dzamara Mudzimai waItai Dzamara vaudzawo Studio 7 kuti kana vanhu vakapamba murume wavo vasingadi kutaura kune murume wavo vati zviri nani kuti vakavapamba ava vabva vapamba mhuri yese.
Nhasi zuva ratiri kurangarira Itai asvitsa 17 months asati awanikwa kubva paakaabductwa. Zvinhu zvinondibata zvinondirwadza because handisandaziva kuti murume wangu aripi, handisandaziva kuti chii chakaitika, kuti ariko here kana kuti haako. Zvinhu zvinorwadza because vana unobvunza everyday kuti dhedhi vari kupi. Uye kune vakatora murume wangu ndoda kutaura meseji yekuti kana musakwanisa kuunza murume wangu, imi mishoya mutitori tive kune mutiendesa kwamakaisa Itai wacho.
Vazvorwadza vati ruzhinji rweZimbabwe runofanirwa kubatana kuti rwudze hurumende kuti vaDzamara ndivo vakapedzisira kutorwa zvechisimba.
Nhasi tanga takanangana nenyaya yekuti tiri kuda kuti Itai adzoswe, angava ari mupenyu kana kuti akafa. Tiri kutondera kudisapia kana kuabdatwa kwakaitwa mwedzi wega wega musi wa9.
Amai Lynette Mudehwe, vanotungamirira Zimbabwe Activist Alliance, vaudza vange vari pagungano iri kuti vamugabe vanofanirwa kukoshesa kodzero dzemhuri yavaDzamara semakoshesero avanoitawo mhuri yavo.
Saka zvinorwadza kuti hurumende yava Mugabe inoona zvakakosha kuti kana isu tichisimuka tichitaura about the future of our children tinonga tichiabductwa, Itai akaabductwa, vanhu vanogara vachirohwa.
vaDzamara vakatorwa zvechisimba vachigerwa pedyo nekumba kwavo kuGlenview. Kunyange hazvo matara akati mapurisa vatsvage kuti vaDzamara vakaendepi, kusvika pari zvino mhuri yekwaDzamara inoti hapana chavati vaudzwa chine musoro chinoratidza kuti pane ongororo iri kuitwa nemapurisa. Mhuri iyi iri kupomera mhosva kuhurumende yavaMugabe yekupamba vaItai Dzamara. Asi mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati hurumende iri kuedza kuvatsvaga asi hainawo umbowo hwekuti chii chakaitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tauriri webato rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru reZimbabwe People First vaJelas Mawarire vanonzi vadaidzwa nemapurisa nhasi paHarare Central vachida kubvunzurudzwa panyaya yavanoti vanofungidzira kuti ine chekuita nekunetsana kwavo padande mutande reTwitter negurukota rezvidzidzo pamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kanawo mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabata vaMawarire kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Vakandemiri ndabudanwa nhasi mangwanani ndaita zvokufonerwa neumwe mupurisa ati unonzi Inspector Jaffa. Vakanditi ndiri kudiwa namapurisa eLaw and Order. Saka ndabvunzawo kuti ko munondida, nyaya yangu ndeyi, ndiri kuuya semusungwa here kana kuti ndiri kuuya semunhu wamunoda kuti akupe humbo yezvinhu zvamuri kuferefeta.
Saka imi mapindurwa kuti ine mapurisa mushure mekunge mavabvunza kuti sei vari kukudai?
Varingondiudza kuti tinokudai in connection kuti Jonathan Moyo. Handizivi kuti Jonathan Moyo wacho musungwa here kana kuti ndiye hama naye. Saka ndanga ndavaudza pekutanga kuti ndichauya na2 masikati kuti ndazoendawo kuna loya wangu ndikaona loya akabatika. Saka tazovafonera kuti aiwa taakuuya mangwana na10 makuseni tinenge tasvika.
Asi miwo mungava neruzivo here nenyaya yamungafungidzira kuti vangakudaidzirai makubatanidza zita ramapiwa rekuti Jonathan Moyo nezvamunozivo?
Ini changopinda mupfungwa ndechekuti last communication yandakaita ndakaita paTwitter panga pane discussion yekunzi Auditor General ripoti yavakapa yanga isiri accurate. Saka inini ndakangoti ha, zvino kana Auditor General vachiziva nopa maripoti asiri akiredhi, ko Anti-Corruption Commission iri kukutsvagai vaMoyo, yetinondoti iri kukutsvagai nenyaya yekutengeswa kwekuitoni bidding yekuna Chinoyi, munoti inayo havana kudavira. Ndine zviroko chandazoona nhasi yanga yanyaya iyoyo yekunzi ndisvike kuLaw and Order.
Mutauriri webato rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru reZimbabwe People First va Jealous Mawarire vari parunari muHarare ne Studio 7. Magweta arikumirira mamwe madzimai 10 arikupomerwa mhosva yemisarinya paruzhinji kana kuti public nuisance mushure mekuratidzira kwaakaita mulawayo nemusi wemugovera wapfuura akwedza chikumbiro kudare nhasi chekuti asatongwa nedare nekuti haana kutyora mutemo pane zvaakaita. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta ari kumirira madzimai 10 aya vaSolomon Mguni vachishanda vari pasi pesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vakaona zvakakodzera kuita chikumbiro kudare chekuti madzimai aya asatongwa sezvo asina mhosva yavakapara.
Mutemo wavari kupomedzerwa mhosva kuburikidza mauri wekuti anzi pachirungu public nuisance. Tiri kuti mutemo iwoyo hauenderani nebumbiro remutemo idzva pakuti hapana munhu anorambidzwa kana kuti haisi mhosva pamutemo webumbiro idzva kuratidzira. Saka tange tichiti isusu mhosva yacho iyoyo iraswe vasati vaenda kunotongwa.
Nemusi wemuvhuro dare rakati madzimai 10 aya ayo anosanganisira amai Jenny Williams vanove mukuru mukuru wesangano reWomen of Zimbabwe Arise kana kuti Woza atongwe achibva kumba pasina mari yechibatiso yaakabhadhariswa. Madzimai aya akasungwa nemusi wemugovera apo mapurisa akamisa kuratidzira kwaiitwa paQueen Sports Club apo pari kutambwa mutambo wecricket pakati penyika yeZimbabwe neNew Zealand. Vairatidzira ava vaiva vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvaishora hurumende yava Robert Mugabe kunyanya nyaya yekuda kuunza mari yemabond notes kunonzi kuri kuda kuitwa nehurumende iyi mumwedzi waGumiguru. Vamguni vaudza Studio 7 kuti vakwidzawo kudare kunyunyuta kwemadzimai aya pamusoro pemabatirwo avakaitwa vari muusungwa kusanganisira nyaya yekuti vakanzi vabvise mbatya dzavo dzemukati. Muchuchisi vankatazo Dlodlo vaudza dare kuti vachapa mhinduro yavo kuchikumbiro chaitwa nemadzimai aya ichi musi wemuvhuro unouya. Mutongi wedare vabatana ituwe vati vachapa mutongo wavo pachikumbiro ichi musi wa22 wemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, murwiri wekodzero muzvare Linda Masarira vari muhusungwa vamiswa pamberi pedare ramagistrate kumbare vachipomerwa mhosva yekudzivisa mapurisa akiita basa ravo. Tabata Gweta riri kuvamirira vaobhei Shava vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Tanga tiri kumatare edzimhosva nhasi naLinda Musarira nevamwe vake vanoita ivo vapfumbamwe vese vachiita 10. Taenda kudare redzimhosva nhasi vamuchuchisi vachibva vakumbira kudare vakati ivo havasati vagadzirira kuti nyaya inge ichinzikwa inge ichitongwa, nokudaro vanga vachikumbira kuti ipuwe rimwe zuva zvekare rekuti izodzoka mudare. Chikumbiro chinova chatisina kuwirirana nacho taona senge vamuchuchisi vanga vari kuita zvemahumbwe nedare, nokudaro tazviramba tichibudisa tsanangudzo pamberi pedare kuti nemhaka yei chikumbiro chakadaro chichifana kuraswa. Somuenzaniso tataura isu kuti nyaya iyi yava nemwedzi yakati kuti kubva munguva yaipinda mudare, ende kana vamuchuchisi vanga vari munhu anoda kuita basa rao nomazvo vangadai vagadzirira pari zvino kuti nyaya inge ichitongwa.
Imhaka ipi yavari kupomerwa?
Vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzivaidza mapurisa mukuita basa rao apo pavaiedza kusunga vadzamara nevamwe vavo pavainenedzerwa nenyaya inonzi robbery.
Saka nekuramba muzvare Masarira vachinyimwa mukana wekubvisa chibatiso, zvikonzero zvipi zviri kupiwa nedare kuti varambe vari mutirongo? Tichiona kuti vamwe vavo vari kutongwa vachibva kumba.
Zvikonzero zvanga zviri kupuwa mune imwe nyaya yavari kutarisana nayo yaita kuti varambe vari kutirongo ndezvekuti vari kutsvakwa nedare riri pamutare yatingati pachirungu vane warrant of arrest. Saka nokudaro kusvika dare rekwamutare rapedzerana navo havakwanisi kunge vangwe vachitongwa vachibva kunze.
Gweta ramuzvare Linda Masarira vaobhei Shava vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunari muHarare neStudio 7. Muchuchesi mukuru wehurumende akambomiswa basa vaJohani Stomana vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nemusi wechishanu kuti vaudze dare kuti sei vakaramba kuchuchisa vamunyaradzi kereke avo vakazobatwa nemhosva yekubata chibharo mwana wehama yavo avaichengeta. Hurumende iri kuti iri kuda kuti vatomana varipe gweta remwana uyu mari yose yarakashandisa pakuchuchisa mhosva iyi zvaifanira kuitwa nehofisi yavatomana. Hatina kukwanisa kubata vatomana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta remwana uyu vachaoswarara.
Nyaya iyi iri kuti nonoke kufamba nekuda kwekuti dare zvarakanyora ranga richiti rinoda kunzwa kubva kuna Prosecutor General. Saka pari zvino Prosecutor General havasiri vari pabasa, vakambosuspendwa. Saka vakatiwa acting ngavauye vataure, but vakanyora tsamba vachitiwa havasi kukwanisa kuuya kuzotaura, vari kuda kuti vatomana vanga varipo nguva yacho vazotsanangura zvavainge vachiita nezvikonzero zvakaita kuti vasaite nyaya iyoyo. Saka tsananguro yacho hatisatanayo, but vakati musi Friday sondone koti inenge ichinzwa nyaya yachona kuti vatomana vanenge vazouya here kuzotsanangura kukoti kana kuti vanenge vasina kuuya kukoti. Chidaro zvinongoreva kuti iko koti ichazoita decision yatarisana nezvakanyorwa naacting Prosecutor General Larry Goba.
Asi imi muri kuwirirana here nedanho rakatorwa nevakafanobata chigaro chaprosecutor general ichi?
Vari kutsanangura mutsamba yavo yakanyora vachiti iko nyaya havainzwisisi, vanotoda kuti vanzwisisa vozochitsanangura nyaya yachona nechikonzero chakaita kuti vatomana varambe kuprosecuta nyaya yacho. So vanenge vari kunzvengawo zvavo kuti vabude pachena kuti decision yacho inge iri wrong, havasi kuda kuti vaitise kuti vari kupomera mhosva vatomana. Ndomaverengero nemanzwisiro andakaita. Nechikonzero ichocho havasi kudawo kuti vamire panzvimbo yekuti vataure zviri pachena kuti vakamira papi nenyaya iyo. Saka ndofungawo kuti vari kuitirawo kuti zvisave sekuti ivo ndovari kupomera mhosva munhu.
Gweta vachaoswarara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaratidzira svondo rinotevera pamusoro pekushungurudzwa kwenhengo dzaro nenyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwewo zvakawanda-wanda. Nhengo dzesangano iri dzicharatidzira dzichifamba dzichibva kumutawatawa mudunhu remaramba pfungwe kumashonaland east musi wa15 unove muvhuro unouya, dzakananga kuHarare uko dzichasvika musi wa25. Mtungamiri Nkomo weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere.
Nyaya dzidzidzo mumaruwa hadzisi kufamba zvakanaka munyika ino yeZimbabwe, zvichisanganisira kuvana vezvikoro pamwe chete nevarayiridzi. Upenyu hwevarayiridzi munyika muno hausisina kumira zvakanaka. Tichibvira panyaya yemari dzinotambirwa nevarayiridzi, mari dzinova dziri pasi. Saka isu sesangano rinomirira vadzidzi vese vemuZimbabwe vomumaruwa tafunga kuratidzira tichange tichifamba kubva musi wa15 August, tichabvira mukufamba tichiratidzira kuzumba maramba pfungwe pagrowth point yemutawatawa, tichifamba takananga Harare tichiratidzira kuti hurumende yedu yakundikana panyaya yedzidzo.
Uko kuratidzira uko kuchasvika here kudzimwe nharaunda dzenyika?
Chokwadi kuchasvika kunharaunda dzenyika, asi pari zvino tatitombotanga nekuratidzira ukoku, tozotanga kuita mumaprovhinsi akasiyana.
Uko murayiridzi mumwe chete ari kubhadharwa mari nehurumende pamwedzi pari zvino, uyezve muri kuda kuti ange achibhadharwa mari?
Anatoti poverty datum line iya, tiri kuti inofanira kuti idariko ipapo. Murayiridzi akaonawo zvekuma650 to $700 sekuti pakutanga, tinoti aiwa zviri nani, tochitangira ipapo. Asi tikangodaro mari yacho ishoma zvakare.
Muri kutaurawo nenyaya yemhirizhonga yamuri kuti varayiridzi vari kusangana nayo kumareserva uko, munganyatsotitsanangurira zvizere?
Kumareserva uku varayiridzi panoitika zvingava zvinoitika zvenyika zvakafanana nepakaitika tinoti mafairway aya, akanga akakurudzirwa nemabazi ese anomirira vashandi wenyika kura washandu hurumende asi pane nhengo dzakawanda zvikurusa dzevarairidzi dzakazowanikwa dzichashungurudzwa kunzi imimi zvamuri kuita izvi ndezvekuda kubvisa hurumende nechisimba.
VaRobson Chere vanove munyori mukuru wesangano rinomirira varairidzi vekumaruva rerura Teachers Union of Zimbabwe vachitaura nhatungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunhare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. MuEthiopia munonzi mune kuratidzira kunotyisa kunonzi nevamwe kuri kukonzerwa nenyaya yekusarurana kwemarudzi. Vanhu vanosvika zana vanonzi vafa mushure mekurwisana nemauto vachiratidzira. Hurumende yeEthiopia iri kuti mhirizhonga iyi iri kukonzerwa nevanopikisa avari kuramba mashoko aya. Vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vanoti vatori venhau ndo vari kureva nepasipo apo vari kuti vakataura mashoko ekuti amai Hillary Clinton vebato remaDemocrats vavari kukwikwidzana navo vapfurwe nepfuti nevanhu vanorwira kodzero dzevanoda zvepfuti. VaTrump vanoti vaingokurudzira vanhu ava kuti vamise amai Clinton nekuvhota. Muchirongwa chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naambuya Agnes Tafire nyika vari muWashington DC. Ambuya Tafire nyika vanoti shuviro yavo ndeyekuda kudzokera kumusha, asi nekuoma kwakaita zvinhu pari zvino vachamboti garei kusvika pave neshanduko. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndizvozvo ukasamuka uchaendawo kubasa unofane nzara.
Munozvitambira sei kuti imi muri kuno dzimwe hama neshamwari dziri kuZimbabwe?
Ungatongozviita sei, zvinorwadza asi hapana chokuita.
Asi shuviro yenyu ndeyei?
Yekudzokera kumusha.
Tinoona pari zvino manga muri umwe weavo vakaenda kunoratidzira kumuzinda weZimbabwe uri kuno kuAmerica. Makaona zvichibatsira sei izvi?
Zvinobatsira vanonzwawo. Zvinopa kusimudzira chii kuti ndokutaurawo kwacho kuti zvisvikewo kuvakuru vakuru kuti vanzwewo pamwe vanenge vasingazvioni. Saka vakazonzwawo mhuri ichidaro pamwe wangu aonewo zvokuita.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu kuti makasvika sei kukuno kuAmerica uye zverini?
Ndakauya yangu vai. Ndakangoya ndichizobatsira hangu kuchengeta vana.
Ndobva zvazofamba sei?
Hapana, vanangogara zvangu.
Mungati imi pari zvino mataura kuti shuro yenyu ndeyekudzokera kumba, asi chii chiri chikoneso?
Kumba hakuna kwakungonetsa mari. Dai kwengu ine mari semamiraramiro avatenga achingoita chinotengesa kusouth tichidzoka, panga pasina chakaipa taingonogarawo.
Saka iko kuno kuAmerica munobata mabasa api?
Tinongoitawo mababysitting nemahousekeeping.
Mungati zvinhu zviri nyore here kuva iko kuno muri mbuya zvakadai?
Kune vakadzidza zvavo zviri nyore, asi kune vasina kudzidza zvakangoma. Asi aiwa, tiri kurarama.
Mune ramangwana mungade kuona zvichisanduka sei?
Tinongodangoona kuti dai mhuri dzedu dzararamawo dzakwanisa kuwana mabasa okumusha ivo dzikasandukawo.
Pane vamwe vangadai vakateerera vari iko kuno kunze kwenyika, imi sechipangamazano mbuya vanogara muno, zvii zvamungakurudzirawo nyanya madzimai nevasikana vechidiki?
Kungokurudzira kuti dai takwanisa kushanda tikasimudzirawo mhuri yedu musha ikoko.
Ko, vazukuru mune vangani?
Ndine vakawanda, ndine 7.
Vari kupi vazukuru?
Vari kumusha.
Zvino makambowana mukana wokuvaona here vazukura?
Handisati ndadzokera, sinzi ndakauya, asi ndiri kupurana kudzokera.
Muri kuti muri kugadzirira kudzokerera, zviri nyore here mbuya kuti muchibva kuno muchienda kuZimbabwe nemaomero akaita zvinhu kumusha?
Ko, zvino ukati zvaoma waita sei iwe mhuri yako iri kumusha, iwe woramba munyika yako here? Nokuti zvinhu zvaoma ungonodarowo, variko vari kurarama sei?
Saka vana vanenge vachitichi?
Apa avana vanongochema zvokuti dai mai machiuya tamboonana.
Iko kuno kumunogara nani?
Ndogara ndega, ndorojawo.
Saka ipapo panooma here gogo? Nokuti tinoona kumusha mune vazukuru vachimhanya muchivatuma muchiita zvakadai dai nezvakadai.
Chungo daro daro. Aone nguwa wana uchungo tumiro uchungo daro. Chungo famba.
Mbuya Agnes Tafrenyika vanoe chizwaru wache Zimbabwe vashitawara na Mavlas Mlanganya wewe Studio 7 vari mu Washington DC muno mu America. Munhau dzemitambo iri kuitika kuRio, chikwata chenhabvu chemadzimai chemamite warriors chiri kutarisirwa kusimuka kubva kuBrazil mangwana chakananga kumusha zvichitevera kukundwa kwachakaitwa neAustralia 6-1 nezuro. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Olympics Committee muzvare Merit Munzwembiri vanoti uhu ndihwo hurongwa hwakaitwa nesangano ravo hwekuti vanenge vasina kubudirira makwikwi avo vanobva vadzokera kumusha. Mutuhwini ane mukurumbira Kirsty Coventry ari kutarisirwa kutuhwina mangwana apo achaedza kupinda mafinals. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Munzwembiri.
Muzvare anovasi Marvelous tine makwikwi eshooting aripo, tine mukomana wedu Mike Nicholson ari kupfuura kutaura kwatiri kuita kuno ukanzwa mubackground mangu muri kunzwika kuti pane eputi dziri kuridzwa. Chikomana chedu chiripo ipapo pane vakomana vari kuridza uye ari kuzama kumiramirawo, but rega ndikutaurire kuti pane shasha dziripo dziri kukwikwidzana naye. Pane vanhu vanokona kuita ivo makumi maviri nevaviri. Iye kutaura patiri izvozvi ari panhamba 19 out of the 22 vacho varipo ivavo. Saka tiri kutarisira kuti pachazopera vari muraundi yetatu izvozvi ari kudzokawo pinda muraundi yechifour. Vanopedza vakanga vapedza maraunds aya ari 5 tinenge taa kuti event iyi yapera, vochizotarisa kuti apedza ari pamusoro ndeupi.
Munoona pachibuda menduro here pachiitiko ichi?
Kana takatarisa zviri kubuda panyaya dzavari kuita izvi vachiedza kupfuura kudai, hatitarisiri kuti tinowana menduru pashooting, nekuti tiri kuona kuti pane vangomana vanopfuura vakati wandei vanenge vane unyanzvi kudarika iye, vanogona kunge varivo vachatora menduru dziri kuno kumaolympics mumakwikwi achaya edouble treatment.
Tombotarisa kuti takawana nezuro chikwata chemamighty warriors chichidyiwa neAustralia 6-1. Zvichaitwa sei iye zvino, vachadii?
Chikwata cheZimbabwe regai nditi chava kuzosimuka kubva kuSalvador kwachanga chiri chakuenda kuSao Paulo, nekuti urongwa huri pateam Zimbabwe nehwakaitwa neZimbabwe Olympic Committee ndewokuti vanenge vapedza makwikwi aya vanokwanisa kudzokera kumba. Saka chikwata ichi changa chichigarira chiri uko mushure mekunge FIFA yati iyo inoda kuti iite kuti bhora ritambirwewo kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka changa chichigarira chiri kuSao Paulo ndobva vazobva ndokuenda kuSalvador. Iko zvinova kudzokera kuSao Paulo kwavachanokwira ndege yavachadzokera nayo kudzokera kuZimbabwe. Zvakadaro weteam Zimbabwe vamwe vacho vapedza vanova musikana Camilla Kruger nehosi rake rinonzi Sam the Man vachisimukawo mangwana vaakudzokera kuUK kwaunova ndokwaanogwarira pamwezo nemukomana aiita Ajari anonzi Gavin nevaimurayiridzawo vachasimukawo vaakudzokera kuUK mangwana. Saka tindo zvatakamira takaita parizvi.
Muzvare Merit Munzwembiri avanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Olympics Committee vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuBrazil. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa nenyaya yekodzero dzevanhu tichitarisa kupambwa kwavaitaidza mara uye kusungwa-sungwa nekurohwa kuri kuitwa vanhu vanenge vachiratidzira. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vana vemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa mwedzi 14 yapfuura vaitaidza mara vanobatana nevamwe vana mukuratidzira kwaitwa muAfrica Unity Square. Mutauriri webato reZimbabwe People First vaJealous Mawarire vodaidzwa nemapurisa kuti vabvunzurudzwe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande naMavlas Mhlanganya uye.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August 10th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And here are our top stories this evening.
Zimbabweans stage a protest in Harare demanding swift government action in finding abducted political activist Itai Dzamara.
Today, it marks 17 months since my husband was abducted. It's really a painful day because I don't know where my husband is. I don't know what they did to him. Or is this still alive?
Lawyers pressed the state to drop charges against 10 women protesters.
And the Mighty Warriors are set to go back home following a poor performance at the 2016 Olympics Games in Brazil.
Today, as I speak, we are at the Olympic shooting range where Mike Nicholson is shooting in the double trap. Currently, they've done three rounds.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Several people converged at Africa Unity Square today to press the government to find abducted political activist Itai Dzamara of Occupy Africa Unity Square, who disappeared 17 months ago. Reporter Patricia Mudadigwa has more details from Harare.
Patson Dzamara, the brother of Itai, Justina Mukoko of the Zimbabwe Peace Project, who was once abducted by state security agents, and several other activists said they would hold such events until the former journalist-cum-protest leader is found. Riot police, known for their alleged heavy-handedness, today left Africa Union Square after some children who participated in the event tried to give them flowers and cakes as a sign of love. Dzamara said they decided to bring children to ensure that they are not attacked by the police.
We gather so as to pile pressure regarding Itai's abduction. And so today we did something that's unique. We came along with our children, and they came with flowers and cakes to give to the police. That in itself actually nullified the propensity we have always seen the police manifesting insofar as wanting to disrupt and also turning brutal as far as the protesters are concerned. And so it really worked. We went to them together with the kids in order for the kids to give them the flowers and the cakes, although they refused. But that worked in the sense that they actually did not do anything to us.
Itai's wife, Shefra Dzamara, told Studio 7 that she's living a painful life with her two minor children who no longer have a father. She urged the government to release her husband.
Today, it marks 17 months since Itai Dzamara was abducted, since my husband was abducted. It's really a painful day because I don't know where my husband is. I don't know what they did to him. Or is he still alive? But I want to say to the abductors, if you can't bring back my husband, back to his children, back to me, please, you are free to come in, the abductors also.
Jack Frey, an activist who used to engage in protests together with Itai Dzamara at Africa Unit Square before his abduction, said they will continue to mark the vision and spirit of Itai Dzamara.
We are here not just to demand that they tell us what they have done with him and return him dead or alive, but also to celebrate his spirit and his vision, which is that of Zimbabwean citizens standing up for themselves and reclaiming our Zimbabwe and our rights constitutionally, peacefully, and with determination.
Stanley Zhorwadza, the chairperson of the National Vendors Union, who led the young children to hand over the flowers to the riot police that were at Africa Unit Square, warned the government to desist from abductions.
Today, we want to warn the government of Zimbabwe to desist from further abductions. And we are saying enough is enough. We have seen in past years the government was not being challenged, but this era, this phase, citizens have joined up, they've risen up above a certain bar.
Itai Dzamara was abducted on March 9th in 2015 after calling for the resignation of President Mugabe for allegedly failing to run Zimbabwe. Although the courts instructed state security agents to investigate Dzamara's disappearance and give his family regular updates of their findings, Patson Dzamara claims that the police have defied the court order. Police spokesperson Charity Charamba was not reachable for comment. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Patricia Mudadigwa.
Lawyers representing 10 women facing charges of public nuisance after they staged a protest at the venue of an international cricket match over the weekend in Bulawayo today applied for refusal of further remand at the magistrate's court, arguing that the women have no case to answer. Correspondent Aurai Shaba brings us more from Bulawayo.
One of the lawyers, Solomon Nguni, representing the 10 women through the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, told Studio 7 that they had decided to apply for the refusal of further remand, as in their view, the women did not commit any crime.
The facts as they stand, they don't disclose an offence, because in our view, we are saying if they are to prove those facts anyway, which we don't accept. The facts at this stand did not disclose an offence because they are said to have demonstrated, and demonstrating in our view is not an offence under the current constitution and the current law, and that it would be inconsistent with section 59 of the new constitution, which allows picketing, demonstrating and petitioning the government.
The 10 women, including Jenny Williams, the director of the Women of Zimbabwe Arise, or WOZA, were granted free bail when they first appeared in court on Monday. They were arrested on Saturday when police broke up a demonstration by a few dozen picketers outside the Queen's Sports Club featuring a cricket test match between Zimbabwe and New Zealand. The activists, most of them wielding placards denouncing President Robert Mugabe's government and the state's intended move to introduce bond notes, protested outside the sports club before police arrested some of them. Nguni said he also filed a formal complaint to the court about the conditions of the cells in which the women were held, as well as the fact that they were forced to remove their underwear while in custody.
We were challenging the conditions of the cells in which they were detained. Obviously, you would recall that there are several judgments by the Supreme Court and the Constitutional Court where they set down minimum standards of detention of accused persons. So we filed that application today and substantiated our complaints against the police, and we expect the court to make a ruling on the 22nd of August, wherein those issues that we've raised will be ventilated.
Prosecutor Nkatazo Dlodlo told the court that he would have responded to the accused's application by next Monday. Magistrate Batanai Tuwe said he would give a ruling on the application on August 22nd. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shawa.
The national spokesperson for Joyce Mujuru's Zimbabwe People First Party, Jealous Mawarire, says he has been summoned by Zimbabwe Republic Police's Law and Order Department over Twitter exchanges he had with Higher Education Minister Jonathan Moyo yesterday. Mawarire says he was supposed to report at Harare Central Police Station this afternoon but failed to do so because his lawyers were engaged somewhere. Mawarire tells reporter Jonga Kandemiri he strongly believes his summoning is the beginning of a suspected state clampdown on social media.
When I tried to find out whether I was coming in as a suspect or as someone who was going to give them evidence on something that they were investigating, they said, "Ah, just come. You get to understand why we've called you when you are here." So I told them I was coming in around 2 p.m. and I was busy looking for a lawyer to go with. And I couldn't secure one, so I later on phoned them that I was handing myself in tomorrow at 10 a.m. But until now, I don't know why they're calling me in.
And did they explain to you who this Jonathan Moyo is?
He said, "Minister Jonathan Moyo." So I think there's only one Minister Jonathan Moyo, who is the Minister of Higher Education.
But did you have any interactions with Minister Moyo in the past days that may warrant your summon?
Yeah, the only interaction that I had with him was yesterday on Twitter. I just commented on a discussion that was going on about the Auditor General, and there was a discussion which was touching on the inaccuracy of the reports by the Auditor General. And I just threw in something and said, if the Auditor General's reports are not accurate, what about the accusations that you are facing from the Anti-Corruption Commission on the selling of Kingston's building in Chinoy Street? He never responded to that post, and I didn't go any further.
Do you think this may be the start of the clampdown on social media that the government has been promising?
Yeah, that's what I think. I think for the past week, they've been talking about clamping down on social media users and crafting of a bill to regulate the use of social media, which I think, in my opinion, is foolish.
Zimbabwe People First spokesman Jealous Mawarire on the phone from Harare with reporter Jonga Kandemiri. At the same time, political activist Linda Masarira, facing charges of engaging in so-called violent protests last month, called by Pastor Ivan Mawarire of hashtag This Flag and Tajamuka Says Jigile campaign, was further remanded in custody today by a Harare magistrate. Her lawyer, Obey Shaba, speaks with reporter Jonga Kandemiri about the court case.
We're at court today with the case of Linda and nine others. The state sought a postponement of the matter to another date on the basis that it was not ready to deal with the trial. We opposed the application mainly on the basis that the state was not taking the court seriously. The state should have put its house in order, given that the matter initially appeared before the magistrate court a few months ago, and by all indications, all investigations are now complete. So there is no reason for further postponing this matter without going to trial. And indeed, the court agreed with us that the state was not taking the court business seriously. So the state was given an ultimatum of 7 days within which to put itself in order, failing which the court will remove the accused persons from remand.
What allegations are being leveled against the 10?
They are facing allegations of defeating or obstructing the course of justice, in that they prevented the police officers from effecting an arrest on Patson Zamara and his company, who were facing allegations of robbery.
That was Obey Shaba, a lawyer representing pro-democracy activist Linda Masarira, speaking there with Studio 7's Jonga Kandemiri.
In a related development, the Rural Teachers Union of Zimbabwe will embark on a 200-kilometer march next week from Murewa District to Harare in protest of political violence against its members, poor salaries, and failure by government to improve rural schools. Tungameli Nkomo of Studio 7 reached the Union Secretary General Robson Chere for more.
We are saying enough is enough. We want salaries which are above the poverty bottom line. We also need an upward review of the rural allowance, because currently the rural allowance is being pegged at $11, which is just nothing. We need the cessation of the non-transparent pension contribution. This year, the government introduced a pension contribution of about $40. They only deducted without even inquiring, without even consulting the stakeholders, I mean the teachers in this case. So we are saying that $40 is too much, and we are marching against that. We also need the restoration of vacation leave and food maternity leave for teachers who are on probation. We also need a proper infrastructure. Most of the teachers in the rural areas, they are staying in dilapidated infrastructure, some of them sleeping in barns or classroom offices. We also need to end to all victimization or any form of violence which is happening to our members. I mean, the rural teachers is scattered all over Zimbabwe, and we need also a solution to the cash crisis ravaging our economy.
You are talking about violence directed towards rural teachers. Where is it coming from?
The ZANU-PF militia use. You know, for example, let me give you, last month we had a strike. It was for all civil servants, but most of the rural teachers, I can tell you, they were victimized by ZANU-PF youth.
That was Robson Chere of the Rural Teachers Union of Zimbabwe speaking with Ntungameli Nkomo from Studio 7.
Some youths are believed to be suspected ZANU-PF supporters have invaded Goroa Farm No. 8 in Tengwe, Mashonaland West Province, owned by the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association Secretary General Victor Matemadanda. Matemadanda was recently arrested for being part of a group of former freedom fighters that wrote a scathing communique claiming that President Robert Mugabe is to blame for Zimbabwe's current local economic and political problems. Reporter Arthur Chigoriwa has more details.
Matemadanda told Studio 7 that the 60 youth invaded the farm on Saturday, allegedly under the instructions of Urungwe North ZANU-PF Member of Parliament Sarah Mahoka, who has declared to clamp down on anyone that criticizes the president. Mahoka and the ZANU-PF spokesperson Simon Kayamoyo were not available for comment as their mobile phones were unreachable. Matemadanda confirmed that his farm has been raided by the youth, though Mashonaland West Police spokesperson Inspector Clemens Mabrazara could not shed light on the issue. Matemadanda claimed that the police have failed to deal with the invaders, adding that it is unfortunate that the farm is being used to settle personal and political scores. He said what the youth are doing is an indication that the land reform program is not for ordinary Zimbabweans but for ZANU-PF members only.
Those that are loyal to the president and the party, can we deny that? Because it's like this land reform is not for Zimbabwe, but it's for ZANU-PF.
ZANU-PF political commissar says Yakasukuwere recently told a party meeting in Karoi that his party would take back farms of people who abandoned the former liberation movement, like recalled ZANU-PF Urungwe West Member of Parliament Temba Muliswa. Matemadanda and most of his colleagues, that include war veteran spokesperson Douglas Mahia, are on $300 bail pending trial for undermining President Mugabe after they issued a communique calling the president to step down. Most of the war veterans boycotted the main event to mark Heroes Day in Harare yesterday, which was addressed by President Mugabe. Reporting for Studio 7 in Chinoy, this is Arthur Chigoriwa.
We now take a look at regional and international news.
The deadly protests that rocked Ethiopia in the past week stem from a diverse host of regional grievances, but they reflect a shared sense of marginalization that may be bringing two of the country's largest ethnic groups together, analysts say, warning that there could be more unrest on the horizon.
Violence hangs like an ominous cloud over the national elections in Zambia, a copper-rich, landlocked Southern African nation that has been recently battered by drought and economic wars.
And military drones have played an important role in the fight against the so-called Islamic State in Iraq and Syria, but a Swedish church has a new idea for them. The Evangelical Livets ORG, or Word of Life Church, plans to use drones to drop thousands of Bibles over Syria, hoping they will lead some Muslims to convert to Christianity.
ZimCollector.com, a company that offers financial and insurance services to Zimbabweans in the diaspora, says the current economic environment can work in favor of Zimbabweans living outside the country if they utilize online services offered by their organization. ZimCollector Business Development Director Zelina Francis says the organization has also launched mortgage services, giving Zimbabweans in the diaspora an opportunity to own properties at home at zero deposit.
ZimCollector is Zimbabwe's first recognized online comparison site for financial services. And we're very proud to have brought together the top financial services brands for banking and insurance to give Zimbabweans anywhere in the world, as long as they're internet connected, the opportunity to compare quotes for insurance and buy online. And in addition to that, there's the opportunity to apply for bank accounts and mortgages, which previously would not be possible before our platform was alive.
So what new products do you have available, especially for Zimbabweans in the diaspora?
For Zimbabweans in the diaspora, of course, we have the traditional insurance products, which is motor, home, funeral, medical insurance, and travel insurance, obviously importantly for the Zimbabweans in the diaspora, but most importantly the banking products, which are with the current challenges that are being faced in Zimbabwe, the opportunity for you to have that bank account open so that you can send funds over to Zimbabwe and do as you wish with them because you now have the online banking facility. You can open that account whilst in the UK, in the USA, wherever you are, online, and we'll guide you through the entire process. And we have the regulatory authorities' approval to do that. And then, very importantly, there's the mortgages side. We can help you through the process for acquiring your mortgage. But very exciting new developments are that on top of that mortgage product that we have, we now have partnerships with some of our financial institutions to market their properties. So we've got a very exciting property development that Old Mutual is marketing, a partnership with CABS and Old Mutual Properties, and that allows you to purchase a property on a rental basis where you actually do not need to put in any deposit. As long as your income qualifies you to be able to purchase that property, because they will measure out how much you need to pay on a monthly basis. You go through the criteria, you qualify, and you can actually move into a property and start paying your installments without having put down a cent for the deposit, which is generating a lot of interest from Zimbabweans. There are quite a number of properties available, but they are going quickly. So we're encouraging people to please, if you're interested in a product like that, get in your first home, get online to zimselector.com and do contact our customer services, which you can do from online or dialing our number, which is Harare's 2634-480817. Harare's 2634-480817.
You talked about the challenges that are currently facing Zimbabwe's banking sector. Is that not affecting your business that you're currently doing with Zimbabweans in the diaspora?
Well, it's affecting in a positive way, because what it is doing is forcing Zimbabweans to look for creative ways to actually continue doing their business. So instead of sending money to a cousin or a relative or a friend to actually go and conduct their business as Zimbabweans traditionally have been doing, we're giving them and empowering them with the opportunity to actually do those transactions on their own. So all they need to do is get onto our platform and, you know, buy their funeral insurance or buy their parents' medical insurance. Or once they've opened that bank account, deposit that money and then get online and do your banking transactions electronically, because most services would be able to accept those banking transfers, etc., in which case the need for actually sending cash via a Western Union or traditional market is no longer as important as it was previously. We're giving them that alternative, and that's what we're leveraging and saying, Zimbabweans, take advantage of this new way to buy, be creative. It doesn't mean the end of the world that you don't have access to the cash. We're giving you that opportunity to use electronic money.
So for those who would like to get in touch with your organization, where do they find you?
Easiest way to get hold of us is via our website, which is www.zimselector.com. On there, there will be a contact us form or feedback form, which you can complete, and then we'll get right back to you.
That was zimselector.com, a business development director, Zelina Francis, speaking to Studio 7 from the United Kingdom.
Hello, Zimbabwe. This is Chioniso Jani, your host for Time to Engage, where the voices of Zimbabwe's youth are heard. Today, joining me in the studio is Gift Mambipiri, media researcher and scholar. Hi, Gift. How are you?
I'm fine. Thank you, Chioniso, for inviting me to your show.
How is your stay here in the United States?
It has been a whole learning experience, and I hope to take the lessons back home.
What has been an eye-opener for you in terms of the Mandela Washington Fellowship that you attended?
Mandela Washington Fellowship brings together more than 1,000 young people from different parts of Africa to meet, interact, and learn from each other. And there are very many important lessons that one can draw from that experience. As Zimbabwe, a country of about 15 million in a continent of more than 1 billion people, at times in our narrow-mindedness, we tend to overplay our capacity to influence global politics, international trade, and international relations. We are merely 15 million, for heaven's sake. And when we choose to sulk and disengage because of our bad politics, thinking everyone else would die or suffocate because we have chosen to do so, then we always get it wrong. The world does not stop because Zimbabweans, in their narrow-mindedness, are minding about their politics, and therefore the world would cease to exist and operate. No,
We are a relatively small country, a footnote in international development, and the better we realize that and cooperate with others, the better. The concept of leadership is all about creating opportunities for others so that they prosper and move on with life. And that's one great lesson that we observed from President Barack Obama.
Can you share with us the views right now on what is happening in Zimbabwe?
There are important lessons that we draw from what is happening in Zimbabwe right now. There is a clarion call for leadership renewal, leadership change, for democratic principles to be upheld in the country. And what we learn from there is that you cannot really keep a people under an authoritarian rule and hope to survive in 2016. People are clearly expressing their views and ideas around a new leadership and a development dispensation, and the regime in Harare has been very unkind and unwilling to bend. But you can only oppress people for so much. Hence, you see the sporadic uprisings in the streets of Harare from in the streets of Zimbabwe, from Harare to Bulawayo, Mutare, Mashengo, Gweru. Everywhere, people are crying out and people are stretching their arms, wanting to do something. And the government has no option but to give in to the people's demand. If they don't do it sooner, then they will be forced to do it in a very harsh and unkind way.
Thank you very much, and thank you for being with us.
Thank you very much, Chiwoniso Jani. It was nice talking to you.
And that was Gift Mambipiri, media researcher and scholar. And I am Chiwoniso Jani on Time to Engage.
And in sports news, Zimbabwe's mighty Warriors are heading home tomorrow after losing 6-1 to Australia yesterday in a 2016 Rio Olympics game in Brazil. The team was thrashed by Germany 6-1, then Canada 3-1 before yesterday's match against Australia. Zimbabwe Olympics press officer Merit Muzwembiri says all eyes are now on gold medalist Kirsty Coventry, who takes to the pool tomorrow, seeking a place in the finals in her signature event, the 200-meter backstroke. She, however, cautioned that Coventry has some tough competitors in the race, as the swimmers are getting younger and faster each Olympic event.
We are at the Olympic shooting range where Mike Nicholson is shooting in the double trap. Currently, they've done three rounds, and there are two more rounds remaining, and he is currently ranked at number 20 out of the 22 entries that are there. It's quite a very competitive slot of entries, considering it is also featuring the record holder Great Britain, Tim Kinley. And there is also a number of very good shooters there.
And also, we saw the Mighty Warriors falling yesterday to Australia 6-1. What is their fate now?
The provision that the Zimbabwe Olympic Committee and Team Zimbabwe as a team has put in place is that whoever is done with their events will be going back. So the Mighty Warriors will be leaving Salvador, going to Sao Paulo, where they will then connect to go to Zimbabwe and probably arrive on Friday afternoon around 1 in the afternoon or around 12 in the afternoon. Then we have equestrian Camilla Kruger and the coach. They are leaving tomorrow, going back to Britain, where they are resident, to the UK. And then we also have Gavin and his coach. Gavin is the archer. He's also going back. So as events complete, part of the team will be leaving.
And who is left in Team Zimbabwe that you are hopeful will bring home the medals?
We're still looking forward to tomorrow's 200-meter backstroke for Kirsty Coventry. She'll be going in tomorrow for that event in the morning, and then the semifinals are in the evening. It looks a little bit hard, but we are positive that she might pull a surprise, because this has been her signature event. We have Maikin doing rowing. She will be back on the 13th for the semifinals. She is a very potential candidate for us to go for a medal finish.
That was Zimbabwe Olympic Committee press officer Merit Muzwembiri at the Rio Olympics in Brazil.
Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk when we'll be talking about human rights issues in Zimbabwe. That's it for tonight. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye, wishing you a very good night.
Siyabonga Chris Lomavela selitshona njani mthwakazi omuhle siyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 ngoncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
savala bala njama yamabhuku kwezinye kwamanye amhlaba ngale ngasebhuma bake bakwenza labo bachaywa ngamapolisi abasebecabanga ukuthi hayi kungcono sipheka amakeke lamaluba sipha amapolisi ubajayisa ukuthi hayi thina sibisani lani but thina sibisana nalabo abali too much.
Amapolisa e-Riot amangalise uZulu weHarare ngokubalekela abantu ekade betshengisela e-Africa Unity Square emkhosini wokukhumbula umnumzana Itai Zamara.
Sakwanisa ukubacelela i-bail singathi ngemande satshela inkundla ukuthi sizophenduka njalo namhlanje ukuzokhonona ngokuphathwa abakwenziwayo bese emapoliseni kala kanye lokukhonona ngathi icala abaletheswayo ngoba
amaqwetha abomama bewoza abalichumi ababotshwe betshengisela ngempela viki edluleyo kobulawayo acela umthethwandaba kamantshi ukuthi alahlele licala. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi amalunga ayo azatshengisela ngevikezayo esuka eMurewa elubhekise eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Amapolisa e-Riot amangalise uZulu weHarare namuhla ngokubalekela abantu ekade betshengisela ngokuthula e-Africa Unity Square emkhosini wokukhumbula olwela amalungelo oluntu u-Itai Zamara yena osele nyanga ezilichumi lasikhombisa enyamalele engaziwa ukuthi wayangaphi lokuthi usaphila na. Kubika uMavis Gama.
Abantwana bebechaya impembe befola beqonde kuxungula amapolisa ukuyawanika amaluba lokungamakheke kwama queen cakes njengesibonelo sothando emkhosini wokunanza usuku lokunyamalala kukaItai Zamara osefikise iminyaka phose emibili wanyamalalayo owenzelwe eAfrica Unity Square. Kodwa amapolisa la wona aze ngobunengi emphuthanweni wezihlobo zikaItai labangane bemane bafulathela sebebona uZulu ebalanda ekhokhelwa ngabantwana bala ukuwamukela lalawo maluba kanye lokungamakhekhe. Inkokheli zenhlanganiso ezehlukeneyo zikaZulu zethule amazwi okuqinisana phezu kokunyamalala kukaItai. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mkoko owake wathunjwa laye ngomnyaka 2008 uze manyana labanye emkhosini lo. Unkosazana Mkoko uthi ukwenza kwamapolisa akumangalisi ngoba besabe ukubonakala sebehlukuluza abantwana kungakho engenzanga ahlezi ekwenza ukuchaya abatshengisela ngokuthula.
Kuthiwa la ngenyamazane ezilumayo egangeni azilume umntwana bekuzangimangalisa ngabe begijimisa abantwana. Ngibona ukuthi labo ngabantu njengathi engakutsho yikuthi kulaba ababathumayo kufanele babe kwazi ukuthi imuli yakoZamara izobuhlungu.
Etho kumqoka ukuba abe muli kaItai bazi okwenzakala kuye.
Kulomamake womthwalisi swini okwenyanga ezichiyagalolunye. Bacabanga ukuthi abantu labo bezwa njani nxa umntana abo bengambona.
Uqhubeke ethi uyabuzwisisa mhlophe ubuhlungu obusemulini yakoZamara ngokunyamalala kukaItayi.
Angidinwa ukubonga uNkulunkulu ngokuthi ungenzele into emangalisayo, ukuthi ngiphile ngaze ngenelisa ukuthi ngithole ithuba lokuloba udaba lwami ukuthi kwenza kuyini okwenzakala kimi. So ngizwa kusiba buhlungu kimi ukuthi kulomunye umuntu lalamhla ongakatholakali ngemva okwesikhathi eside kangaka.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square engomunye wabasebenza lo iTayi, uCharles Nyoni, uthi bakubone kufanele ukusebenza labantwana ogoqela labakaItayi abayisibonelo sothando njalo bemsulwa.
Sike savalavala njama yamabhuku kwezinye kwamanye amhlaba ngale ngaseBhuma, bake bakwenza labo batshaywa ngamapholisa, basebecabanga ukuthi hayi kungcono sipheka amakhekhe lamaluba sipha amapholisa ukubajekisa ukuthi hayi thina sibisani lani, but thina sibisana lalabo abalithumayo. So nxa lisibona sibuya akumele ngalisilwise, but kumele likhiphe ama-uniform lisijoyine.
Abakade bekulo mbuthano basole inkulumo yabezomvikela yokwethusela uZulu otshengisela ukukhonona kwakhe. Unyonethi owabo umsebenzi ngokulondoloza ukuthula lokuvikela uZulu wonke jikelele elizweni, hathi ngoba ngowaliphi ibandla lombusazwe.
Bona abakwaziyo ukulutha imali zama-diamonds nje le-corruption. Lokho kwenzakala eZimbabwe abalandakho indaba vele abakwazi. So into esikhona yokuthi kumele vele sibamatshele, sibatshengisele ukuthi labo futhi asabafuni ngabahambi.
U-Itayi Dzamara obekhunjulwa lamhla ucatshangelwa ukuba uthunjwe ngabezomvikela abasebenza nsitha nyakenye mhlaka 9 Mbimbitho 2015 lalamhla lokhu engaziwa ukuthi ukuphi. Bekuhlatshelwa ingoma ezehlukeneyo embuthanweni lo abavele enhlanganisweni ezehlukeneyo zikaZulu besethula amazwi abo okuqinisana labemuli kaDzamara kanye lalabo ake wasebenza labo ku-Occupy Africa Unity Square. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngimuMavis Gama.
Amagqwetha abesifazana abalichumi ababotshwe betshengisela ngokuthula phandle kwenkundla yomdlalo wekhriketi ngempelamviki koBulawayo lamhlanje acele umthethwandaba kaMantshi ukuthi alahlele licala. Kubika uNompumelelo Moyo.
Linye lamagqwetha elimele omama laba uMnumzana Solomon Mguni owenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi bakubone kuqakathekile ukuthatha leli nyathelo.
Sakwanisa ukubacelela ibail singathi ngemande, satshela inkundla ukuthi sizophenduka njalo namhlanje ukuzokhonona ngokuphathwa abakwenzwayo bese emapholiseni kala kanye lokukhonona ngathi icala abalitheswayo, ngoba nxa sikhangele umthetho omutsha wesisekelo sombuso welizwe sithi thina ukutshengisela kumbe ukugcona uhulumende akusilocala nxa sikhangele u-section 59 we-constitution yeZimbabwe.
Abesifazana abalichumi abagoqela unkosikazi Jenny Williams, umqondisi we-Women of Zimbabwe Arise iWoza, banikezwe imvumo yokubhadala isibambiso se-bail edale likaMantshi ngomvulo ngemva kokumiswa phambi komthethwandaba. Babotshwe ngomgqibelo phandle kwenkundla yomdlalo kakhilikithi koBulawayo eQueen Sports Club, umdlalo phakathi kweqembu leZimbabwe leNew Zealand ungakaqali. Iningi labakade betshengisela belithwele amabhakane asola umongameli weZimbabwe ukulethwa kwemali yama-bond notes lokunye lihlabela lokugida phandle kwenkundla. Umguni uthi balobele njalo uMantshi besola isiphatho, isimo sendawo salapho izibotshwa ebezivalelwe khona kanye lokuhlubuliswa kwazo impahla zangesese ngesikhathi zivalelwe.
Sifakile isicelo sethu namhlanje, safaka lalokho uMantshi wethu sifake isiqiniso sokuthi lokho esasikhonona ngakho. Sithe thina sesize njalo sakhulumelana ke labachuchisi, lo Mantshi bavuma ukuthi isinqumo sangikhona sethulwa mhla ka 22 August 2016 khona apha eMthethwandaba.
Umchuchisi uMnumzana Nkathazo Dlodlo utshele idale ukuba kusiyafika umvulo ozayo uzabe senelise ukuphendula mayelana lalolu daba. Kodwa umanje umnumzana Batana ituwe uthi kuzathi kusiyafika mhla zimachumi mabili lambili Ngcwabakazi uzabe eselawule ngokugcweleyo mayelana lalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo azatshengisela ngevikezayo esuka eMurewa elubhekise eHarare ekhonona ngodaba lweholo kanye lokuhlukuluzwa kwababalisi ngabasekeli bezanu-PF. Ukutshengisela lokho kuzaqala mhlaka-15 lapho amalunga alenhlanganiso azahamba khona umango edlula amakhilomitha ngamakhulu amabili phakathi kwamalanga alitshumi. Sixhume isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Gift Siziba.
Zatshengisela ke ngeviki ezayo ke okwamakhilomitha ke amakhulu amabili lapho esizabe sitshengisela khona ke ile esikwathi khona ke ngelokho esikufunayo ke awathiwa ke ngama-demands ethu lapho esikhangela khona ukuhambisa ke indaba yethu kuhulumende. Sizaqala ke kuprovinsi, sisuka kuprovinsi ke lapho emahhofisini sizakuyasiza futhi emahhofisini ke esigodleni eHarare lapho sizakhuluma khona ukubana indaba lethu limesoke sile siwathi wona ngama-points alokhu esifunayo njengebandla elimele amatisha.
Likhala njalo ngodaba lodlakela lithi ababalisi bemaphandleni bayahlukuluzwa, kuyini okwenzakalayo, bahlukuluzwa ngobani?
Ye, uza kunanzelela ukuthi ababalisi bayahlukunyezwa ke nguhulumende, njalo besukunyezwa yilaba abamela ke amabandla ikakhulu ibandla elibusayo elibandla lezanu-PF ke ababalisi ke bayangathi zona bahanjiswa ngenkani ke kumhlelo ezilungiswa ke ibandla elibusayo. Manje thina sithi hhayi kasifuni ukuthi amatisha-ke ahlukunyezwe ngendaba zamabandla ngenxa yokuthi ibandla elibusayo lezanu-PF yilo eliyabe likhulumelana la matisha libonana la matisha. Ngakho lokhu kuhlukunyezwa kusihluphile kakhulu njengebandla lababalisi ukubana hhayi ababalisi kabayenzimsebenzi wabo bengaphushwa ukuyangenela-ke ezombangazi zakuleli.
Kudaba lweholo lapha umbalisi uhola malini okwamanje, njalo lifuna uhulumende ayengezele ifike kuliphi izinga?
Ye, thina sikhangelela njengabantu abasemaphandleni, kufundisa emaphandleni kunzima kakhulu ngoba liyahamba kungela magetsi, njalo uzakhangela ukuthi alikwanisi ukuthola-ke i-inthanethi. So imali eholwayo ngokuhambelani le mpilo ephilwa ngababalisi emabandleni ngoba iphansi kokuthiwa i-poverty bottom line, i-PDL. Ngakho thina sithi uhulumende uma enganika ababalisi imali ephezulu kwe-poverty bottom line ukuze ababalisi ekwazi ukuzigcina nezimuli zabo nabantwababo nokuthi bencede ukuqhubeka phambili bezimpilo zabo.
Umnumzana Gift Siziba, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okwenzakala kumkhankaso okhetho lokudinga umongameli weMelika phakathi kukankosikazi Hillary Clinton lesinothi umnumzana Donald Trump kukhangelwe ngabaningi hhashi elizweni leMelika kuphela kodwa lasemazweni aseYurophu. Udlakela oluqhamuke phambilini kokhetho lwakweleZambia lwesatshelwa ukuthi lungaba lakho ukuphambanisa ukuvota ngolwesine. Umongameli Edgar Lungu owebandla elibusayo ele-Patriotic Front uzanqikilana nalo mkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema owebandla le-United Party for National Development. Yena ukhanya elosekelo ngoba abaningi besithi uLungu sehlulekile ukuletha inguquko lentuthuko. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe kwele South Africa ethakazelela ukunqoba kwawo amanye ekhala ngokunqotshwa kukhetho lwamakhansili lemadolobho olusanda kwedlula, izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi kuningi ezikubonileyo eliZimbabwe okufuze likufunde kulolu khetho. Kubika uBenedict Nhlapho.
Indlela le South Africa liqhube ngayo ukhetho lwamakhansili lamadolobho olusanda kwedlula isincunywa kakhulu izalwane zeZimbabwe kuleli. Nomanje iZimbabwe sile minyaka engamashumi amathathu lesithupha ithole uzibuse, kanti le South Africa le minyaka engamashumi amabili lanye kuphela. Iningi labeZimbabwe lithi kule nqwaba yesifundo ezingatholwa iZimbabwe ngendlela le South Africa eliqhuba ngayo ukhetho. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Freedom Mpofu uthi kusobala emuntwini wonke ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziphakathi kombuso okhululekileyo. Uthi kusukela umkhankaso walolu khetho wokuqala akuzange kube khona izehlakalo zokutshaywa kwabantu ngabebandla elibusayo ngendlela ekhombisa ukuthi le nkokeli zebandla ziyakuvumela. Uthi langelanga lokuvota abantu babekhululekile bezixoxela ngamabandla aphikisayo abawavoteleyo ngitsho laphambi kwamapholisa ungela obotshwayo.
eSouth Africa lana abantu bakhululekile kakhulu, akufani laseZimbabwe la ukuthi khona umuntu ma ungasakhethanga lo umuntu ofuneka uthi umkhethe sokumele ushaywe ukhejiniswe ukuze uforswe ukuthi ukhethe lo muntu ofunakalayo ofuna ukuba upresident.
UMnumzana Jonathan Mbetsi yena uthi uthokoziswe kubona amabandla aphikisayo ekankasa santando njalo eqhuba imihlangano yawo kungekho abasuka sebele mvimvinya loba induma.
Anti abona lapha eSouth Africa lese uMalima ucabanga ukuyenza imeeting yakhe kuphi awuzozihambela uyoyenza irali yakhe, but eZimbabwe namaphoyisa besakakutshela ukuthi I know umhlangano wakho awuvunyelwa ngoba lokhu nalokhu because you are in opposition, but the ruling party yona ngokwayo ihlala iyenza umhlangano nini nanini lapho efuna khona.
Le yinto egcizelelwa intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube yena othi ukhangwe kusebenza kwamsakazi wesizwe owe-SABC obisethula imikhankaso yamabandla onke njalo ungathathi hlangothi.
Ama-political parties onke siyabona advertiser ku-state broadcaster, kukanti le bandla elibusayo lalo nxa li-advertiser kuqala siboniswe futhi ukuthi hayi umbiko lo umbiko abawubhadaleleyo. Yonke iparty nxa izathi ya-advertiser siqala sitshele ukuthi hayi umbiko lo bawubhadalele, kanti wonke ama-parties athola ithuba elifana nalo.
UMnumzana Godfrey Phiri uthi amavoti abalwe mgceke impumela yawo iphuma obuthumuthumu kubomabonakude hatshile eZimbabwe efihlwayo ize yaziwe isiphekwe yabayimboza. Uthi njalo uthathekiswe ukuthi indlela ikomitini yezokhetho ebambe ngayo lolu khetho yinconywe yonke amabandla aphikisayo lamaqula abeqaphe ukhetho.
Asizameni ukufunda ukuthi siparticipate kanjani kwezinto enzombangazo, ngoba lokhuyane sikubona ekhaya ukuthi kulabantu okuthiwa ngamaovethi kulamapholisa yabasebenza lamamilishiya abalwa labantu. Kufanele silwe lakho konke lokhuyane, sibhekisise ukuthi yini izinto ezisihluphayo, hhayi ukuthi siqalise ukugijima maso kuvota.
AbeZimbabwe laba bathi aluba kwenzeka ikomishini yezokhetho kuleli icelwe iyefundisa eZimbabwe indlela zokwenza ukhetho luka-2018 lube ngolukhululekileyo lungela kuqilibezela njalo lungela dlakela. Mele studio seBene Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Kwamanje ngilifake kancane ezandleni zejaha elidala uChris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Raphael Khumalo osendo lakomzilikazi. Sixoxa ke ngodaba lobukhosi besiNdebele. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ya, okokuqala ungasitshela igama lakho.
Igama lami lokuzalwa nguSthembe Raphael Khumalo.
Ungasitshela ukuthi uzalwa njani ukuze kuthiwe wena nguwe ongaba inkosi yamaNdebele.
Mina ubaba ongizalayo lo kuthiwa nguSoul uNgeza ezalwa lichegwela ngomdlayo owakuthiwa ngumdlomelo owayezalwa nguKhuhlumba ozalwa nguhlangabeza ozalwa ngumzilikazi. Kodwa ukuza ngikhuluma ngokuthi ngu-King Mzilikazi the Second, lanxa ukuzalwa kwami kumi ngaleyo ndlela, ayisikho lokhu okungenze ngakhuluma ngaleyo ndlela. Okungenze ngakhuluma ngaleyo ndlela kuluthumo oluze kimi luvelela uNkulunkulu ngezizathu esengizibekile phambili nezindaweni ezijiyeneyo, ngoba uNkulunkulu kunguye okhathazeke ngabantu bakhe, onguye ongumnikazi wesizwe samaNdebele, onguye owasakhayo wasibumba esebenzisa inceku yakhe ukhokho wesizwe okuthiwa ngumzilikazi, inkosi uMzilikazi. So uNkulunkulu nguye olenjongo ngesizwe sona lesi esamaNdebele, okuhlangana kwaso esilezizwe eziningi phakathi kwaso. Usesifuna yena at some point ungazisile lokuthi sebedlule phakathi kokuhlupheka okuningi, ngakho usefuna lokho okuhlupheka kuphele ngoba ngabantu bakhe. Yikho wasengithuma-ke mina, wanginika-ke lolo gcobo. Yinto engazwisisekiyo ngoba abantu khathesi singabantu besayensi lokufunda. So nxa kukhulunywa ngendaba zikaNkulunkulu, into esiyaziyo ngoNkulunkulu futhi simthatha very religiously, kodwa yena-ke he is spirit.
Khona kuhlangana njani okokholo, iBhayibheli, lesiko lesiNdebele?
Ukukholwa-ke yisiko iBhayibheli. Ukukholwa ibuza kuNkulunkulu. UNkulunkulu unguye ophezu kwezinto zonke. Isiko lesiNdebeleni yinto ebunjwa kokuphela kokuphela njengamasiko wonke, ayisiyo nto ema ndawonye. Njalo indaba eyobukhosi, sonke isikhathi ubukhosi kumele buzwisiseke ukuze buphatheke kuhle, labantu bangaze bahlukuluzwa yizinto zobukhosi, yizinto zokubusa lezi kumele buzwisiseke iyinto esuka kuNkulunkulu.
Sesike sezwa kufaniselwa ukubana ongathatha ubukhosi ngumnumzana Zwide Kalanga Khumalo. Uthini wena ngalokho?
Angifuni ukukhuluma kakhulu ngabanye abantu ngoba izinto lezi zinzima mfokagande ungakhuluma ngabanye abantu. Kodwa aluba bekungadingeka nxa abantu besiba lohlupho, nxa kuyukuthi uhlelo njengoba ngoba ngiyananzelela ukuthi ayisibo bonke ababuya belo hlelo lokwenza lezi zinto, abanye ngabokukhuluma nje kuphela ngoba kuthiyene phela ukufuna ukuba yinkosi lokubusa. Kodwa okunye okungaphathisa izindaba mina lezi eziyake zikhulunywe zokuthi yebo kumele kube lenkatho, kumele kube njani njani, mina kanginahlipho lazo ngoba izinto abantu abake bazisebenzisa endlini kumbe lokho zisebenzela khathesi angizazi. Angikwazi layo, angiyazi inkathi.
Manje kuyini okwenzakalayo kathesi ukuze buvuselelwe ubukhosi lo?
Angikwazi ngoba mina kangisosikhulumeli endlini yangakithi kwaKhumalo. Emhlangano yakhona bengiyayihlala sonke isikhathi nxa ezizweni bakhona, kodwa ayisini engisiphi izindaba. Mina nakubo ngababikela khona lokho engikushoyo ukuthi hayi, kakuselula kimi ukuthi nibeke kungihlezi ngichumile phezu kwento uNkulunkulu angithuma yona, ngoba uNkulunkulu mkhulu kulo Khumalo.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga. Kusokoza kithi uNkulunkulu alibusise, liwusebenzelele umsebenzi, liwukhulekele, ngoba uNkulunkulu nguye ofuna ukulenzela umusa. Isikhathi sakhona yiso sona lesi, lingasekela ukuthi dlule. Ngiyabonga, ngibonga le Studio 7 ukusinika lona leli thuba elokuthi sazisane ngakhona lokho. UNkulunkulu alibusise. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Ubelela ngelezi. Lo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo owesendo likamzilikazi ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abasakhulayo abangasebenziyo sebekhuthazwe ukuthi bazilibazise ngokuphatheka kwezemidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma emkhosini wokuhlaziya isimo sezemidlalo edolobheni lakoBulawayo, usomabhizimisi ophathisa kakhulu abenza ezemidlalo uClemence Gwenze Kweguta uthi abazali lomphakathi nje jikelele kumele bancenge abasakhulayo abangasebenziyo ukuba bengajoni behlezi bengenzi lutho kodwa bechithe isikhathi sabo bedlala imidlalo.
Kwesinye isikhathi umuntu uyancenga ukuthi umncede, mina sengisiye emsebenzini, wena uzasala usenzani mntanami? Hayi mama, nza what njani, so on. Then you see uzakwenzani mntanami? Mama, I will see you. Why don't you go to the Chaga Youth Center? And
emalokishini amaningi akoBulawayo kukhona izakhiwo zikamasipala, ama-youth club loba ama-youth center ezayakhelwa ukuba abasakhulayo bebuthanele khona besenza ezemidlalo. Umnumzana uGunze Kweguta uthi bona besakhula yikho lapho abafundele khona imidlalo yehlukeneyo kuma-youth center, njalo ukuphatheka kwabo kwezemidlalo kwenze bengaphatheki ezintweni zenkohlakalo.
Siqalisa ukudlala i-table tennis, vele yayikho lapha, wawuthiwa yi-ping pong. And after that, usudiniwe, uye udlisitshwala lesawa, and then we go and read. At least ususiyalala, you have spent your day.
Omele isigaba sakoBulawayo edalile ephalamende umama u-Eunice Nomthandazo Moyo ugcizelele wathi abasakhulayo abangeke bafeze amaphupho abo kwezemidlalo nxa kungela sekelo abalutholayo.
These youths may not shape their career pathways without
abasakhulayo laba ngeke benelise ukusebenzisa amathalenta abo nxa bengatholanga usekelo emphakathini.
Ngenyanga kaNcwabakazi minyaka yonke abasakhulayo abaphuma kuzigaba ezilithumi zelizwe leZimbabwe bayaphatheka kumidlalo yeNational Youth Games eqoqwa lugatsha lukahulumende olweSport and Recreation Commission, njalo lonyaka limidlalo iqoqwa isigaba seMashonaland West. Limidlalo ingenwa ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili, njalo iningi labo babe besanda kuqeda izifundo zaphezulu besadinga indlela zokuziphilisa. Imidlalo yalonyaka izaqala ngeviki yezayo mhla zilitshumi lanhlanu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Live talk lamuhla sihlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi kukhunjulwa umnumzana iTai Tsamara, yena oselomnyaka lenyanga eziyisikhombisa enyamalele. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlela.
Gambe itila bu, gambe imola babu, kotwa inina. Gambe itila babu, tina la babandu siso bakumula. Oh, oh, oh. Gambe itila babu, kotwa inina. Gambe itila babu, kotwa inina. Sekubuye njalo basithathela amaqhawe ethu abantu abafana labo Blumeries kanti mbane kusithathele oFilimon Tima Kones kwabuya njalo basithathela oJosai Magama mntakajongoka kanti wena kufaka udinwa yini ukusilanda ukusa kwamalanga nokushona kwawo lapho silala khona nawe uyalala. Napo sifuka kona nawe uyavuka. Laba bantu sobakhumbula. Uyazi namanje angikhona ukuthi uthongokara akasekho yini. Yekumuntu ekade lunge kanje ena. Dambe yini na? Dambe ichila babu. Thina laba bantu sizobakhumbula.
uSolomon Skhoza ingoma isishayela amaqhawe eZimbabwe. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngomangoye. Sengilichiya kuStudio 7 Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Lilale.